Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumburo remutemo rakanyatsojeka, haritomborina kana ingada kutsanangurwa. President havakwanisi kuita makurukota anopfuura mashanu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo yoshora vamunangagwa nekusatevera bumbiro remutemo pakusarudza nhengo dzedare remakurukota.
Handipo kuti pane rimwe randati ndatorerwa pa ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kuteera yavachandiudza havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo.
Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanoti hakuna zvakawanda zvachinja pabasa ravo.
Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power, kuti zvokurimisa tichitarisa pamusoro pematrakta kana kuti vari vendima diki vachibetserwa nemombe.
Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mashure mubasa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma vanhu gumi vasiri muparamende kuti vave mudare ravo remakurukota. Mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vaMnangagwa vanofanira kudoma vanhu vashanu chete vanofanira kunge vasiri nhengo dzedare reparamende sezvinofanirwa kuitwa pamutemo. Vanhu gumi vakadomwa navaMnangagwa vasina zvigaro muparamende vanosanganisira vaChris Mutsvangwa, Eyamashao Perez Chiri, Major General Sibusiso Moyo, vaJoshua Malianga nevamwe. Asi vaMnangagwa vakazobvisa vanhu vana ndokusara paine vanhu vatanhatu. Izvo zvanzi navaMadhuku vachitaura naRachel toweStudio 7 hazvisi pamutemo.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka, haritomborina kana ingada kutsanangurwa. President havakwanisi kuita makurukota anopfuura mashanu anenge asiri kuba.
Tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende, asi pari kusara zvakare paine vatanhatu. Chii chiri kuitika?
Kungoramba kuvanhu akanga tachiramba ichingokanganisa zvinotaridza kuti tofunga mashandiro avari kuita haasi munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaipo chaipo. Saka zvavari kuda kuita izvi hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo. Rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana president vaite vanhu vanogondeka vari onest. Saka kana zvichirambidzota hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamend. Ndikuzosimuka wakuti ndine chinonzi special advisor, ndine chinonzi consultant, ndine chinonzi personal assistant zvezvayadare izvi inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo. Uye bumbiro remutemo harikutiziki nenzira dzakadaro. Vanenge vakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo. Zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita kuti zvakawanda zvisina kuteedzwa mutemo. Saka kana nyika yeye auda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu yese.
Ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira, Professor Maduku. Tiri kuona kuti pane bazi rezvekubudiswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vaChris Mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende. Tingaone here vaMnangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti rimirire bazi rezvokubudiswa kumashoko.
Pane zvinhu zvinoma kune munhu ari muparamende izvezvo kuti aite gurukota iro zvavaita kupavabvisa vadokora vakaisa vamavabvisa uko vakaisa nekunga ndipetronela kulemba. Saka vanokwanisa kuzviita izvozvo. Asi iyo imwe nzira yavanenge vanoda kutarisa ndeyekuti vanokwanisa kuti iyoyo bazi rezveinformation ronzi rabazi remuofisi yapresident. Zoni munhu yaya vanenge vati ndiyespecial advisor to the president uyu anakiti sangwara. Vomboita iro maminister of information asi vasina zviminista. Vaipozi special advisor wapresident anodhila nezveinformation.
Profesa Lavimore Madugu vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvichakadaro vamunangagwa vagadzwa zviri pamutemo sachancellor weMidland State University kuGweru nhasi. Vamunangagwa vatendwa neyunivhesiti iyi nemabasa avakaita mukuvambwa kwayo uye mukuitsvagira rubatsiro.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Dunhu reMashonaland West mubato reZANU-PF raramba kuteedzera mashoko emutauriri webato vaSimon Kaya Moyo ekuti nhengo dzebato dzimbomira kudzingana kusvika Congress yebato yaitwa muna zvita. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuratidzira kwavo kusateerera mashoko ava Moyo, nhengo dzebato iri muchinhoi dzarambidza vaEfrem Chengeta kuti vatungamire musangano wanhasi vachiti vaziyambe ziyambe vatungamire. Vachengeta vainge vafanogadzwa kuti vabate matomu nevaimbove mukokeri wemusangano vaSevhi Yakasikwere apo vakambomisa basa iri vaziyambe ziyambe vachivapomera mhosva yekuita zvido zvechimwe chikwata chaitsigira vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chetimu Lacoste. Vakaya Moyo vakati chisungo cheCentral Committee chemusi wa19 Mbudzi chekuti nhengo dzainge dzadzingwa muna 2014 dzidzoke mubato chainge chisati chatambirwa neExtraordinary Congress yebato kuti uve mutemo. Vakaya Moyo vakaudza nhengo dzebato ravo kuti dzimbomira kuzvipa zvigaro vachishandisa chisungo cheCentral Committee. Asi nhasi nhengo dzebato iri dzinonzi dzachitidzira vachengeta kuti vadzosere masimba kuna vaziyambe avo vatungamira musangano. Hatina kukwanisa kubata vachengeta sezvo tanga tisinganyatsonzwana naparunhare. Vaziyambe vataura pachikuru vakati havana kuzvidza vaMoyo asi kuti vatevedzera zvavakanzi vaite nebazi guru remusangano pakati pemacongress reCentral Committee iro rakatura chisungo chekuti vose vakadzingwa mumusangano zvisina tsarukano kubvira muna 2014 vadzokere mumusangano pazvigaro zvavainge vanazvo. Mukuru wevechidiki uyo apinda musangano wanhasi aiva akadzingwa vavengai Musengi vanoti zvaitwa zviri pamutemo sezvo zvaitwa sezvakatarwa neCentral Committee uye vakasarudzwa nevanhu.
Inini ndiri munhu akasarudzwa nevanhu, saka vanhu ndo vandidzora vachitevedzera decision yakabva kuCentral Committee because ndodaro guru.
Vamusengi vanoti hapana chikonzero chekumirira Congress sezviri kutaurwa navaMoyo sezvo Congress isingasarudze nhengo dzedunhu.
Congress haigadzi maprovincial members, saka ndiri kutevedzera decision yakaitwa neCentral Committee. tangosu tambira nubanda kutapa position enda andaka elektro nevanda.
Musangano wanasi wapindu wanenebo zaka wanda zainge zaka mbuzingwa mumusangano zinusangani silava Christopher Mchangwa mumiriri wechegutu mudare reparamende va Texas Nduna vazoserwa pachinzvimbo chavo chakare chekuva mubati wehomwe. Mune imwe nyaya vamuchangwa avo vakambodomwa kuita gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakazonzi vave chipanga mazano muhofisi yavamunangagwa vanoti havasati vataurirwa nezvemashandiro avo.
Handipoti pane rimwe randati ndatorerwa ba ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kutera yavachandiudza havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo asi handipingo kuti ndirimwe randati ndatorerwa ba.
Extraordinary Congress yezanupf iri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa12 zvita kusvika musi wa17 zvita muHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine apa Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi nhasi tine hurukuro nemukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza nezvedanho rakatorwa neIMF kuti itumire nhume dzayo kuZimbabwe kuti dzinozeya kuti bhanga iri ringabatsire sei hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
IMF painouya inouya nepaviri. Pekutanga IMF painouya napo ndipe kupa nyika zvikwere. Chechipiri chinoita IMF ndechekuti inobatsira nyika kugadzira kwemapolicies ekuti upfumi hwenyika hubudire zvisinei nemari. Saka IMF inoshandisa vanhu vaya vainavo vane njira dzepamusorosoro kutaurira nyika kuti kana muchida kuti upfumi hwenyu hudai hudai madii kudai kudai. Isingamanikidzi inozongotaura zvinzi kuti dai dai kana ichikupai mari asi kana iri panguva yekuda kukudzidzisai kuti idai dai haikupii zvokuti inenge ichikokuraidzai kuti torai nzira yakadai mukadai zvimwe nguva zvingachinji. Saka ndo painouya napo pari paviri ipapo IMF pakudzidzisa nekuratidza nyika kuti ifambe zvakanaka uye zvinokupa mari. Saka zvinenge zvavakunyika kuti inoda kupuhwa mari here kana tipuwa mari neIMF mari yacho inenge ichiuya nematanho api or IMF vanoti IMF tudze kuti toita sei kuti tibudirire senyika. IMF yobva yaona ichiti okay tinofunga kuti mungadai 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 nyika yenyu ingabudirire.
Tichitarisa panyaya yeZimbabwe nezvikwereti izvi tiri kuona Britain yakati inogona kubatsira IMF makore apera yaimboti Zimbabwe inokwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo ikakwanisa kunyatsobata zviwanikwa zvayo zvakanaka. Munoona sei nyaya iyi? Zimbabwe inofanira kukanganirwa here chikwereti kana kuti inofanira kutsvaga nzira dzekubhadhara?
Zimbabwe chainge atoite ndechekutaura nevanhu vane zvipo zvayo kuti yobhadhara sei pane kukanganirwa. Handifungi kuti kukanganirwa chinhu chakanaka nekuti Zimbabwe inyika inoto iyo pachazvo yeZimbabwe inozoona senyika yakabudirira. Zimbabwe nyika ine zvitengeswa zvakawanda. Zimbabwe nyika ine vanhu vakafunda. Zimbabwe nyika ine maindastry. Zimbabwe inofanira kuzvimirira ibhadhara zvikwereti zvayo. Chaingatira ndechekunogara pasi nekuti kuti tobhadhara nemutoo upi kuti ikakamirwa zvikwereti zvayo handioni sechinhu chakanaka chose nekuti zvinozoipa zita rakaipa kumberi uko kana yakuda zvekuzokwereta nekuti vanenge vakuti nyika iyi yakambotadza kubhadhara chikwereti chikazoregererwa. Saka tikaipa mari zve inogona kuzotadza kubhadhara chikwereti saizvozvo.
Mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vari parunare kuSouth Africa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekurima.
Iko zvino izvi nemvura yakanaya iri kunaya, varimi vazhinji vatanga kupinda muminda yavo. Kune vamwe vakanga vasati varima vaita yatinoti land preparation nenyaya yekuti pasipati nyorovei vaakugona kuti vachiinda kunorima.
vazhinji vari mhedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazokurimisa tichitarisa pamusoro pematractor kana kuti vari vendimabiko vachibetserwa nemombe kuri kuita dambudziko ikoko rokuti vamwe vanenge vasina zvikwatiso nezvishandiso zvakaita saizvozvo saka kumirirana nekurimirana nekuti zvose izvozvo zvichatorawo nguva uyewo mwaka wedu watinonokei kana tichitarisa manaira anotiita mvura mvura yatinonokei gore rino asi izvi varimi vakanga vakaziviswa kuti ndo zvichange zvakaita mamiriro emwaka saka mafambiro azvo ndiwayo kuland preparation tingati isusu pane zvikuri zvekudzvara takatarisa nyika yose tinoona sekuti pari zvino taita 40-50% yekuti vanhu vanga vadyara ruzhinji ruchiri pakati pokutsvaga mbeu nekutsvaga mafertilizer apasi anga achishayikwa nembeu dzacho tichitawo sedzinonetsa muzvitoro zvedu
yaamira sei nyaya yembeu iyi patakambotaura manga muchiti yainenge yanga ichiti dhurei
mutengo hausati wadzika zvachose mutengo hausati wadzika chero zvazvo zviri pachena kuti marets ayawo anga achiitika epamusika wekunzoko anga ari kuenda achidzika asi zviti mitengo tingangoti general mitengo haina kumbodzika kubva paya payakanga yokwira namafertilizer iye zvino aakutopfuura patakakurukura taimu yatakataura iya taitaura zvema-$47 iye zvino tatopfuura pa-$50 kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekuti fertilizer yacho haisi kuwanikwa nhasi uno tatichiona imwe mbeu yakutanga kupinda pamaketi dzakaita sedzana sitko anapan dzakupindawo zvekare pamaketi dzaitsvakwa ziya asi mutengo uchiri mudenga zvikuru
totarisawo kuti iwo mwaka unoyu muri kutarisira kuti panga rimwewo chibage chakawanda zvakadii
mwaka unoyu waizotifambira zvakanaka dai zvinhu zvedu zvakaitwa nenguva uyewo dai mvura yacho yakanayawo zvayo nenguva pasina zvekare matambudziko atiri kusangana nawo ndabva kutsanangura iko zvino taizoitirwa zvinani asi tiri kutarisira kuti mastatistics ndingange ndisina zvangu iko zvino asi tinotarisira kuti kunei takatidzikirei pane zvatakaita gore rakapera
mukuru weZimbabwe Farmers Union vapaul zakaria vari parunare muHarare yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington panguva apo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira iro vanorarama neutachiwana weHIV AIDS pazuva reWorld AIDS Day iro rinorangarirwa gore rega rega musi wa1 zvita mumwe mudzimai anogara kuTexas muno muAmerica anoti iye ari kushanda nevechidiki vari munharaunda dzakasiyana siyana kuedza kuvabatsira kuti vaende kuchikoro uye vakwanisewo kuwana mishonga regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvirongwa zvavari kuita ndezvipi tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu
ndaitwa Molini Zivira ndakatanga community organization inonzi Orphans Guardian Angels mugore ra2010 takashanda nevana kuchivi kuzaka buhera rusape inyati mine kuvabhadharira school fees kuvapfekedza vamwe vacho tichivaendesa kunana chiremba vamwe vacho vanga vari HIV positive vamwe vacho vanga vasiri mucommunity right so taivabatsira nemacommunity leaders nevamwe vabereki nemapurisa zvinoitika panherera zvakawanda vamwe vacho nemabirth certificate chavo vanga vasina kwapera makore 7 tamumabvuku takuita welding tuda kutanga dressmaking also tina napasta vatinoshanda navo vanobatsira vana tine macommunity leaders tinoda kukurudzira vanhu vari munzvimbo kunyanya kumarocation kwedu kuna Natafara kuti kana dai uri mukadzi wapasta kana dai uri iri neighbor yako uchiona kuti panexdo pako pane vana vasiri ku nyatseta upenyu wakanaka. Iwe just zvimwe zvino kupasadza kana ngo mutoro uchenda kuchecho ngotande kuchecho kana kungo mutiwo waswera sei kana paine kuchunga kuti ari kurwadziwa bvunza kuti zviri kumbofamba sei. Saka basa redu rekuti tichengeta nerari sire kungoti kubhadhara school fees kutoona kuti neutano hwacho huripo here ari kuenda here kunopiwa mapiritsi because nevamwe vatakatorasa vakashaika nekuti apa tapedza 4 years tichibhadhara school fees hatizozoo kuti mwana ane chirwere haasi kupiwa mapiritsi tozongonzwa kuti mwana afa.
Kuti makafunga kutanga sangano iri mamanyanyo batwa ne
ini ndakakuro ndiri ndandisiri neresearch but ndakachengetwa nambuya nasekuru amai vangu vangu vari munhu aishanda kuvarungu vanga vasina pekundichengeta anga ari munhu asina murume sekuru vangu hanzvadzi yavo vakanditora vakandichengeta kusvikawo ndisvike pakupedza high school ndakazosvikawo kuno kuamerica ndasvika ndakaona kuti ndakanga ndichikwanisa kuti ndive ndinobatsirawo nerera nevanoshupika ndakasenza ndikaendawo kuchikoro saka pari zvino ndakwanisa kutumidzira mari chibhadharwa kutenga mabhuku mainfomo nemhuri yangu vasikana vangu vandi novaviri tinobatsirana saka achisi ndichandireta ndega ndine vamwe vandinoshanda navo mapastor ndine vamwewo vanovolontia vari mumaraini like zvinoshanda nawelder munhu ari mumaraini anozivo zvaanoita akati aiwa ngatishandei tese sisi tobatsira vana svondo rakapera ndakanzwa kuti mwana mumwe ari muwelding akatounza equipment yekuchikoro kwavo madeski akatoawelda kwaadzosera zvakare kuchikoro saka kune nyaya dzakanaka dziri kubuda saka ndinoda kukurudzira ndechekuti dambudziko renherera tinowanzofunga kuti zvinoda kuitwa nemunhu ane mari chete asi dzimwe nguva rudo sezvakaitwa nasekuru vangu vakanditora because zvazviri zvemumusha dai varamwe vakangosiya vakati haakazviitirei asi vakanditora vakandichengeta ezvinoizvi ndinovachengetawo nekuti ndakwanisa kuvachengeta saka ngatiitei kuti dambudziko risati rabuda vana vedu vasati vapinda mastreet isusu semhuri nofanira kuziva kuti ko mwana wanhenga ari ku zvazofamba sei tobatsirana kuti vana vasapinde mumastreet mastreet mune vana vari kubatwa chibharo vaine 6 years zvakawanda zviri kuitika zvekuti hazvipedzwe nemari asi zvinopedzwa nerudo saka mari tinoidawo kuti tibatsirwe but I think dambudziko riri mumastreet umu idambudziko rekuti munhu wese ngaave ari involved kana uri hambuya siura kana uchikwanisa kubikira bikira dzimwe dzenguva ngoda kutaurwa ne because inini pandaimbodzungawo kuchikoro ndakutofunga kuti ndakakura nguva yakanaka because ndakwanguru ezvinoizvi pamwe ndaizongotega ndiende kumagrosi magrosi akuya ndakubatwa chibharo ndakutiwa chirwere saka ndingati mwana anochengetwa nevhiregi yese saka ngatibatsirane dambudziko iri harisi kuenda kumozambique ndere mumusha medu kumuzimbabwe hama dzedu ngatidzeu dziri kuenda here kuchikoro sisi vakasirwa vana vari kuenda here kuchikoro kana muri muraini kana muri mumaneighbor dambudziko ririko harisi kupera zviri kutonyanya saka ndo zvatinoita uyezvewo tine dambudziko rekuti inini zvandinoita ndoita ndega nemhuri yangu zvakaoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochikupai hurukuru yakaitwa naJonga Kandemiri muchirongwa Our Lives negamba renyika varugare gumbo nezviri kuitika munyika nenyaya yekupidigurwa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Danho rakanaka Jonga. Ndinofunga zvinhu zvinofanira kukudziwa nokuti tanga tava neproblem kuti hatichazivi kuti zvinhu zvedu zvakamira sei. Asi kubva wakaita mukuru uyu zvinoita sokuti zvakatipa kamwenje ndijana kuona kuti kwatinoenda ndokupi. Chiguru chiripo ndechekuti ivo vakaita izvozvo vecentral committee vakapasa resolution iyoyo havasati vanyanyisa kuclarifya kuti vanhu vanozoshanda sei. Nokuti toana mastatements ari kungobuda mamwe anotiyo vanhu ava vanoda kuzvipa maposition kana nzvimbo mumusangano under guise yokutiyo kwakadzi vanhu ngavatsoke. Saka ndichazivi kuti chaiko chaiko ndechiita asi chinodikamwa ipapo iclarification kuitira kuti vanhu vanoda kuuya kana vanoda kudzoka vadzoke uye kuti vazive kuti vanodzoka vakamira sei. Saka ndingangoti ndiyo problem iripo but zvinodzizivika nokuti ndinoona sokuti hurumende itsvai kana kuti mutungamiri mutsva uyu womusagado ari bhizi nokugadzira hurumende yake makurukota ake ehurumende yake Sauda ana kunambo kuti ambe aidzo kuona kuti kumusangano kwakamirasi. But ingawo ndiyo problem iripo but haisiri problem yakanyaita kukura. Ndonga ye problem ikangofukwa kudzosera.
Toti mazo jekeserwa sezvamuri kutaura izvozvo vagumbo. Tingaona here muchizodzokera kuZANU PF?
Andivoni problem ingavapo nokuti zviripo zvacho ndando zvokutika takanga tadziwa nomukuru kuti ndoda kumupadukira tuda kumuitore yamasimba izva dziri nhema dzataritika kuti inhema kuti pajaya ya new president. Saka andivoni problem iripo asi ungoti toda kuti tihwisise hamuni kungoti mungoenda zvokuti munongozvipoza musangano hazvisati zviri right. Tinenge tichida kuti kuve neclarification kuti vanhu vagoziva zvokuita. Saka handivoni kuna maproblem akakura because ZANU yanga yagara iriyo musangano wedu for over 40 years and takangozokanganisika ipo pato patapa pa 2014. But zvisinei ndinofunga nokuinda kwenguva zvichagadzirika toda kuti takabira sei.
Kuuyawo iwo kushanduka kweutungamiri vagumbo imi makakutambirawo sei?
No, chinhu chakanaka zvikuru nokuti iyi vanhu vanga vatambura ka jonga vanhu vanga vatambura haikona kuti ungati even kungatongogei nyika vanhu vachingoti parali naparali unotukwa masoja anotukwa varume vakuru vanotukwa iye new president wedu Mnangagwa unongotukwa. So nyaya yedu yanga isati yakamira zvakanaka. Vanhu vanotambura mari mumabhenki hamuna kana kutumirira maqu but hakunesa munowana so and so. Saka zvanga zvisati zvichakanaka munyika. Saka isuti takafara zvikuru kuti pakaita intervention yamasoja iyi yakaitika iyi.
Vagumbo munhu anga gara achingonongedzwa muZANU PF kubvira munguva yehondo. Tainzwa vagumbo vachinzi vaida kupandukira utungamiri muna 2014 ndo zvimwe chete izvozvo. Vagumbo vanga regerera here vamugabe panyaya iyoyo?
Handidi kunyepa, handidi kunyepa kuti ndingangoregerera nanike nokuti vamugabe vakatigwadza zvikuru. Upenyu hwedu hwakakangaishiwa zvikuru sana vamugabe. Hakusiri upenyu hwangu hwega. But we were on the machine in 1977, when I was in the machine, I was in the machine. 1978, when I was in the machine, I was in the machine. 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 Zvinorwadza asi kuti sehuman being unozonzwira mumwe munhu urombo uye semunhu angaita saivo vamugabe kuti munhu wakura unongonzwawo tsitsi kuti ha redi kuda zvimanhambovo pakakangaisiwa but tinenge tisinganyaisi kufara. But human beings I think it is necessary kuti vanhu vakangamwirane zviri important kuti vakangamwirane. Saka ndingangoti hangu in short kwakakangaisiwa kuda let us say bygones be bygones to taridzira zvamangwana zviri important kwatiri zvido zvamangwana ndo zvatiofunga kuti zviri important.
Aiwa tinotenda zvikuru jonga nekutipa chirongwa ichocho upenyu hwedu our lives. Vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo inoshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusatevera bumbiro remitemo renyika kunyangwe ivo vari gweta mukusarudza kwavakaita dare ravo remakurukota. Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanotiwo hakuna zvakawanda zvachinja kwavari kunyangwe hazvo pave nechipangamazano kunyangwe hazvo vanzi vave chipangamazano muhofisi yavamunangagwa. Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mumashure mukuti vagokowa pakuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti munenge minesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani ntwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathintambo abangamalunga aleli bandla. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. Umuthwangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abanengi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathintambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathintambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Emibona othule lamhle kuseni umabhalane wedale labaphathintambo umnumzana Bishop Sibanda uthe umnumzana Paul Mavima yena obe ngusekeli kaLokora nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lalomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli ngakho bathi uxotsha wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesane Ntungakwa ngomunye wabo.
Umbuzo ungaba khona babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya babuthola ukuthi bekumele etshintshwe. Kungasenani imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe ezingakujwayelanga asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho.
Untungakwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo ongutando wayephikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtungakwa agcizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust TV.
Bembona ngani umuntu owade thaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uthini laye uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele ugatsha lwezemfundo.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi udokora lo kasemfuni esihlalweni sokuba ngumphathi intambo wezemfundo.
Umnangagwa okhiphe njalo obe ngumphathi intambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. Unyathi lomnumzana Christopher Mchangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakamnangagwa. Umchangwa ube ngumphathi intambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe ngumnangagwa ngolwesine. Kodwa wethulela inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalitshumi ukuba ngabaphathi intambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ngimeke iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni udokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana udokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliza nje konke okwakhiweyo kusukela ilizwe leli lithatha izibuso kuze kube namhlanje ngoba sinanzelela ukuthi-ke ye-curriculum le entsha ube seveleke esedeliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe ngudokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mazima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le ingafakwa njani ebantwini. Njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela kube sekufundiswa ngayo.
Ubaba Mazima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubanga labantwana abase-primary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompo abathi nxa kunje kwangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana. Osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu ongangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofunda eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavimba?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMazima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu sikhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqashi uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi ama-union le-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu ukuthi-ke kwenzweni njalo luqhutshwe njani. Kodwa ebesesikubona lapha ukuthi-ke udokora beseluthethe walwenzo lwakhe walufaka eqhwapheni engani ngolomzwakhe ayo lwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kwele Botswana iSibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMathini Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone ukuqondile ukuhlonipha umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. Ujuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wentaba zinduna uzabe engumhlonitshwa kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele lo Peter Ndlovu. Lawa ngama-guest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture sesidecide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku-society. Kukhulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi, njalo ne-identity nje abantwana lathi siselizweni elingasiwe singathi lose i-focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile ukuthi inhlanganiso ezifana nesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawe ethu nxa ehlonitshwa ngale indlela. As a country sibona ngani we are not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. Ujuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kule Botswana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbuna.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla silomlimisi umnumzana Amandla Nkomo. Njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthi
abantu abaningi kathesi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime, njalo baqala ukuhlanyela. Kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuthi izilimo zabo leze sezimilile zingakanani. Ngoba sasithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso ku-fertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D, behlanyele befake u-compound D, and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude, siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala. Kube sesithi-ke nxa mefesesi umumbu usufike eqolo kumbe ususedlula eqolo usulande emahlombe, befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba iyezanceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza kube nokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lonke lisina kakhulu kuba lohlupho lokhulu. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi kugcine busehlula amabele. Akho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngalesi sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngezitage ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzalwa ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile nje kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound B. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani uyakhula uqalise ukudlisa i-porridge nalakho kunjalo, isilimo sakho siba nezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asicwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela, kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule ngakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele kithi ngale sivame ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, nxa ufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutsho lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabuloku usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhasi. Ngakho-ke ufaka kanye ngoba uzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqhakathekise?
Thina siya sithi nje ukuthi nje abadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esixwayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu elinenge ezifana nalezi zasenkabazi usiyemashonaland. Bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. Kuthi-ke kwelakithi emaNdebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi yi-short season variety. Kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele lonyawuthi, ngoba mina loke ngaba ngakaza-ke ngithole umnyaka lapho abantu abehlule kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo Beka, kuhle ukuba lawe kuhlelo. Sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolove kuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngukama
namle
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 namshishi
namle nampa wafumbula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga etale le parlamente uxolo sihlobo zami ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigodlweni se-Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungxoxompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 Washington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokhelwa nguMnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye lomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi uMnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amaqamuqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe liwe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kwelemelika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Konke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu lalokhuyana, ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwekukurawundi oluhlupha abantu beMatabeleland lenkabazwe.
The question of what happened in the 80s during the Kukurawundi period is going to be addressed within the appropriate forum.
Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo weKukurawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kubandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba leKukurawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi umnumzana Mnangagwa.
Kufanele axolise abantu bamathebelele and they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Isingeke siphonge ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kungukhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Kip Stube. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Isikhathi 10 minutes to 8 o'clock untamba malongo umsakazo wenu umsakazo we studio 7 olethulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani sihlobo zami lijona njani Berengwa efilabusi kogodlwayo mnyama insiza kezi epaid bridge linjani Harare binga Linjani kona ngapho hlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho Gwanda nitsile buyani eplum tree kutichi kumachinge kunopemano kama dlambudzi kama nguvo kubuhe kumalopa kunabo basekulu munjani linjani hlobo zami Sigqiba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni silidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo kadesi ngithe ngilidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yakho Moreni ePlum Tree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube eka Shongwe angiphathanga kodwa Ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni ingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu le Highlanders esikamagebhula phela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lonyaka kodwa sithi phambili ngebhozo ibhozo ngenkani isifisa senkozi yehlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezikamagebhula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodla godleni mbona ukuthi ngiphethe ekabani uKhoselihle Mbiba. Uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela eWange kodwa sibuya endimimbili eLupane nomama unakakhareji lokhulu uMadwala. Ngiyabonga lathi siyabonga mlaleli Khoselihle Emma Mbiba. Sigcine ngencwadi kaNkunzi encane sicela umhlongo. Uthi yena umhlongo enhle imini gini bazakazi. Ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngijolojo emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo. Yimi isicelo sika ma ingoma alendoda noma yipi ku City Elitsha. Ngiyabonga siyabonga mlaleli, ngizosigcina njalo leso sithembiso ngizakudingela yena u-Allen. Kodwa okwamanje sithi phambili labo masigandi.
The best music ya Boboza Chase Maravina ngas Nyobo ngangtini Yimu kwa barati nyongo loza Kubuda sasa Kubuda sasa Kubuda sasa What's that ass go? How you do ya mako? How you do ya bedu? How you do ya masu? Osa sasa Vela nila skati, skati lo sputero mnigasa Nyakusha nengoma kududule nga maleri kukakazero mnyaga wonke Nama chana anda sonke Basabudi labo mkuru labo koko nsalugu sumbululu Kunine nglenzile, woza nchanta pili sabusile Laba nglashila mato bazana mina nkupegile Mshaba ngangwe nseni wangchatero mama nsamchanda Niki kusoba friends of Landa Super bands kulo gya peta langa pasha Yankana ngaba poja bakamba bachubadada kwa moshakala banye basale sisweni Jesu marabina ngasi nyobo ngamti
Aunyoni ya velu Aunyoni ya makusi Aunyoni ya besuluhi Osansasa, osansasa Osansasa
Osansasa Wenyoni ya
ukwabarati eshaya umrata ingoma yakhe tabela ke kamnandi lapha esihlephune kudlalathe lakhe Elitsha. Bakwethu isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umcebisi kamongameli Mnangagwa Mnumzana Christopher Mthongwa uthi uTsvangirai nguye owavimba ukubunjwa kukarhulumente womanyano. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asihlanganeni kusasa ngowa-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.